Mufananidzo 112. Cho 120 ndi ma 10 kusvika pa 18. Mushure mokunge Johani na Petro vaenda kumba, mumwe wavakadzi Maria Magdalena akasara kuguva. Akanga achichema. Akatarisa muguva ndokuona vatumwa vaviri panzvimbo paimbova nomutumbi waJesu. Vakati, "Mai, munochemeiko?" Maria akati, "Vatora mutumbi waIshe Jesu, uye handizivi kuti vauisa kupi." Pakarepo Jesu pachake akazviratidza kwaari. Maria haana kumuziva, haana kuziva kuti akanga ari Jesu. Akamubvunza akati, "Mai, munochemeiko? Munotsvakaniko?" Maria akafunga kuti zvimwe aiva muchengeti webindu. Ndokubva ati zvimwe ndiye akanga atora mutumbi waJesu. Saka akati, "Ishe, kana mamutora, ndiudze henyu kwamamuisa." Ipapo Jesu akati kwaari, "Maria." Pakarepo akabva aziva izwi rake. Akanga ari Jesu akanga achitaura kwaari.